Ongororo iyi yakaitwa pakati pemwedzi yachivabvu kusvika muna nyamavhuvhu zvikaonekwa kuti mitengo yezvinhu muZimbabwe yainge yakwira panguva iyi nezvikamu mazana matatu nemakumi mashanu nematatu kubva muzana kana kuti 353%. Nyika yaitevera Zimbabwe pakudhura kwezvinhu eVenezuela kwouyawo dzimwe nyika dzakaita seIran, Argentina, Ethiopia neRwanda. Vanhu mamiriyoni mashanu vanonzi neWorld Bank vakatarisana nenzara muZimbabwe. Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti zviri kutaurwa neWorld Bank zvinoratidza kuti zvinhu zvaita midigari munyika.
Chiratidzo chikuru chekuti upfumi hwedu pare zvino hauna kumira zvakanaka. Chiratidzo chikuru chekuti zvinhu zviri kudhura, uye chiratidzo chikuru chekuti pane zvinhu zvinoda kuti zvinge zvichigadziriswa zvikuru sei. Kana chikafu chava kudhura zvinoreva kuti vanhu vakawanda vanenge vakufa nenzara.
Ko, chii chaizvo chapa kuti zvinhu zvidai? Tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma.
Zvinokonzeresa dambudziko rekukwira kwechikafu zvikuru munyika yeZimbabwe ndezvekuti Zimbabwe iri kutenga chibage, mpunga, gorosi, soya beans uye mukaka zvinosvika 500 million kureva kuti mamiriyoni 500 gore rega rega kubva kunyika dzekunze. Izvo zvinoteera land reform program yegore ra2000. Zvinoreva kuti vanhu vazhinji vakagariswa mapurazi nehurumende havasi kurima zvinogutsa nyika, uye minda mizhinji iri kuradzwa kana kuti iri kurara zvisinei nekuti Zimbabwe ine madhamu uye nzizi dzakawanda zvinoita kuti vanhu varime gore rese. Izvorevawo kuti mabhiriyoni emari ari kudirwa nehurumende kupa varimi kana kuti masubsidies ari kupiwa varimi haasi kuunza magutsa gore negore.
Vaboroma vatiwo
chikonzero chechipiri ndechekuti nyika yeZimbabwe inotenga mafertilizer nemachemicals anoshandiswa muminda kana kuti kurima kubva kunze. Zvichireva izvo kuti kukwira kwemitengo yezvinhu izvi kunoitawo kuti kurima mukati menyika yeZimbabwe kudhure, uye chikafu chatinorima chidhure. Makambani aisigadzira mafertilizer kare akavhara kana kuti mazhinji acho ari kutatarika kugadzira zvinodiwa nevarimi. Vakutounzawo mafertilizer yakubva kunze vongozoita vachitengesa masaga mashomani kana kuti padiki muno, kureva kuti hatichagadziri mafertilizer sekugadzira kwataisiita makore akapfuura.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vatiwo kunze kwekusamira zvakanaka kwakaita zvinhu munyaya dzekurima, chimwe chapa kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo ihondo yekurwiswa kweUkraine neRussia.
Makaona zvachiitika kuUkraine neRussia uko crisis iyo yakaitawo zvakadaro kuti mitengo yemacommodities akaita seana gorosi, even mitengo yemafuta hongu, in terms of mitengo yemafuta taakuona kuderera kwayo, but yakambenge yakwira zvakanyanyisisa. Saka zvese izvo zvinoisawo zvakare pressure moonawo zvakare kuti even in terms of overall inflation kukwira kwezvinhu in general muZimbabwe tiriwo pamusoro zvakare tichiva number one. Annual inflation yedu yemwedzi waAugust iri pa285%. Saka izvozvo zvinongotaura zvega kuti mitengo yezvinhu zvakawanda munyika, kwete chikafu chega yanga ichikwira zvakanyanya in terms of yatinoti pachirungu annual basis or year on year basis.
Vaenderera mberi vachiti
of course tino fara kuti mitengo yezvinhu zvakaita semafuta edzimotikari yakuti dererewo, zvinobatsira kuunza a bit of stability.
Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakamboti nyika yakakohwa pakuru, nekudaro hapana achafa nenzara sezvo matura ainge akazara. Kunyange vaMnangagwa vaipa chivimbiso ichi, sangano reGrain Millers Association of Zimbabwe rainge richitenga chimwe chibage kuZambia neMalawi zvinonzi nevanopikisa munongedzo wekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.